Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina 3/2/2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuva nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka. Kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill kana ikava mutemo itirana kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo.
Vatori venhau voshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo inovhiringidza mashandiro avo.
Kutobvisa mafans ese mosara musisina kana chinhu wozi hauzive kuti inotora how long kuti vazo activate kuti ma 12 months achava kuti vachatipa mapermit here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit.
Mabhanga ekuSouth Africa oyambira kuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe kutanga gore rinouya kana zvisinogadzirisa magwaro azvo ekugara munyika iyi. Vezvematongerwo enyika vokakavadzana paurongwa hwesarudzo dzemabielections pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vatori venhau anoti ari kushishikana zvikuru neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act achiti izvi zvinodzorera kumashure budiriro yanga yavepo zvitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emerson Mnangagwa. Musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika sachigaro Media Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADC vaGolden maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weIPA uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Vatendawo hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita. Vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo.
Tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro hurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill kana ikava mutemo itirana kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo. Tine zvimwe zvi zvatinoona zvakafanana nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kuitika ivhen munguva yeCovid-19.
Izvi zvatsinirwa navaClarice Maduku vanhu vemukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa rezinesi kuChipinge.
Sekutaura kwandukuta kudai ndabva kuChipinge ndinoziva kuti tine macommon radio 3 akalicenswa kuchimanimani chimanimani common radio kuChipinge tine ndau common radio nevemuganga common radio zvinotaridza kuti zvimwe zvizhinji tanga tichema-chema kunharaunda idzi dzekutiwo tikwanise kunge tichitaurawo nyaya dziri kuitika dzeupenyu hwedu dzetsika nemagariro zvakaishuwirawo zvimwe zviri for ethical issues. Tawana mkana kutawakwasa kuita express ourselves. So, kani mfungu zilati ishi. Jino utipao fungu ya kutawa sayi new dispensation. Ndo shimu isha shimu. Shatimu na udrashi kiamu ni mchaisu chaisu.
Biri re Cyber Security and Protection Act rakato pasa mparamende uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Biri re Private Voluntary Organizations Amendment Act rakato buda mugwaro rehurumende Government Gazette uye paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzeruzhinji pamusoro pebiri iri kutanga svondo rinouya. Bazi remutemo richiri kunyora Biri re Patriotic Act uye rinotarisirwa kuendeswa kuparamende nguva ipi zvayo. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga vati kunze kwekuwandu zamitemo pamwe nekupa marezinisi ekutepfenyura bazi ravo riri kuedzana pose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende kuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Bill isiri pasi pebazi ravo.
We are like to fact that the Zimbabwe Media Commission Act came and left a few things unlegislated that affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media to operate.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission Act haina kugadzirisa zvinhu zvese. Saka tiri kushanda nemamwe mapazi ehurumende kuti tigadzirise zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka.
Vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi. Vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva. Amai Mutsvanga vatiwo nguva ino yedenda recovid-19 sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko. Amai Sipo Mokone vatiwo separamende vari kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Vatiwo zvichiteera kushungurudzwa kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau, komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuparamende, asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa apuwa mazuva manomwe kuti aferefete rufu rwenhengo yeMDC Alliance Vanyasha Jambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi mapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vatsigiri veZANU-PF ava vaiedza kurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano nevatsigiri vavo mudunhu reMasvingo. VaMawere vanonzi vakaitwa kafira mberi vakaendeswa kuchipatara chekwaGutu vasati vaendeswa kuHarare uko vakashaya nemusi wechishanu vakaradzikwa nemusi wemugovera kwaGutu. Asi vasati vashaya vakanomhanara kumapurisa nekuvapa mazita evanhu vavaipomera mhosva yekuvaita kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa ekumasvingo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta riri kumirira mhuri yamushakabvu Mawere vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mukomana nhengo yeMDC Alliance yakaurawa kuti yakarohwa ika kupedzisira vafa nenyaya yemavanga ayakanga yapiwa inonetsa mabatirwo airi kuita nekuti nhengo iyi yakandoripota pagood rural police station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Vakangosvika pakufa vanhu vava pasina kana vasungwa kana vasina kumboudzwa kuti zvanga zvavapapi. Mutsvakurudzo dzemapurisa atinati investigations kuti vanga vabudisa chii, hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta tichitayo toda kunzwa kuti hama yedu nyaya inomboa papi, kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. Saka takabva tanyora tsamba kuna ofisa in charge wekwaGutu tichibvunza izvozvo tichivapa 7 days kuti ayo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa, chii chakabuda pamainvestigation avo.
Ko mapurisa vakasapindura chii chinenge choitika?
Kana vakona kupindura mazuva manomwe akapera, tichatsvaka dzimwe nzira dzinoita kuti tivamanikidzire kuitira kuti vaite zvavanofanira kuita, zvavanotenderwa nebumbiro remutemo semapurisa, kuti vaite tsvakurudzo dzavo. Kana pauya munhu atingati complained achipanyaya yake, vanosungirwa kuti vaite mainvestigations iwayo.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wacho vakambochengetedzwa nemapurisa, zviri kufamba sei chaizvo?
Ichokwadi kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wemufi vakambotorwa kubva pagutu besi sundwa navo kugutu police station vasungwa, asi vakazovaregedza kune nguva dzikasvika idzo dza11 usiku vasina chajira vakanga vavapa vapomera.
Gweta vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Mabhanga emusouth africa anonzi ari kunyorera zvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi zvanga zvichishandisa magwaro ezimbabwe exempt permits kuti zvigadzirise magwaro azvo gore rinouya risati rapera. Kutadza kuita izvi, mabhanga aya anenge ovhara mabhuku azvo ekumabhanga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekukanzura maexemption permits aya, mamwe mabhanga emuSouth Africa akaita seCapitec, FNB, Absa neNetbank atanga kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuisa mari mumabhanga aya kuti zvinofanira kuuya nemagwaro matsva anoratidza kuti zvine mvumo yekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Mutsamba idzi dzimwe dzacho dziri mumaoko eStudio 7, mabhanga aya anoti kubva musiwandira 1 vose vanenge vasina mapepa anoratidza kuti vane magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa zviri pamutemo vachange vasisabvumirwe kushandisa mabhanga aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muRustenburg kuSouth Africa, muzvare vimbai mashaya mombe, vati nekuda kwedanho ratorwa nemabhanga iri vavai kutomhanya kunobvisa mari yavo kubhanga pashoma nepashoma kuitira kuti panozosvika nguva yatarwa nemabhanga aya vange vasisina mari iri kubhanga, sezvo vachiti vanenge vasati vawana mapepa ari kudiwa nemabhanga aya.
Kutobvisa mafanzi ese mosara musisina kana chinhu, woziya uzive kuti inotora how long kuti vazo activate kuti ma 12 months achavari kuti vachatipa mapermit here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari, inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit. Like vakambo expired dzakapera dzatikazorenyuwa, vanhu vakawanda mari dzakatombofurisa dzakadaro.
Danho ratorwa nemabhanga mazhinji muSouth Africa rinouya kunyange hazvo tsamba yakanyorerwa mabhanga aya musiwambudzi 29 nemukuru webazi rinoona nezvinoitika mukati meSouth Africa vaLive One Tommy Makode, iyo iri mumaoko eStudio 7 ichikurudzira mabhanga, makambani, vashandirwi pamwe nezvikoro kuti vasakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya kwemwedzi 10 nemiviri iri kutevera. Chero zvizvarwa izvi zvaratidza umbowo hwekuti zvakasvitsa mapepa ekuti zviwane magwaro matsva anozvibvumidza kuramba zviri muSouth Africa. Tsamba yavamakode iyi inotiwo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvinobvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa kusvika musi wazvita 31 2022. Vamwe vanoshanda mumabhanga aya vati titaure nagavhana webhanga guru remuSouth Africa South African Reserve Bank valesecha Kanyago, asi hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakode pane zvave kuitwa nemabhanga emunyika yavo sezvo vanga vasati vapindura tsambambozha yatavatumira. Asi rimwe gweta remusouth africa uye vari chizvarwa cheZimbabwe, advocate Gabriel Shumba, vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemabhanga aya hazvisi pamutemo.
31st December inongova date rokuti mapermits ndopa anoperera, asi pane grace period kana kuti time inotendegwa maZimbabweans kuva ari muSouth Africa vachiita yatingati winding up of zvinhu zvavo, kana kuti kana vasiri kuita winding up kuti vadzokere kumusha vachi applyera tinoti ma mainstream permits pa anarimo mu immigration act. Zvimwe zvokuti munhu unodzingwa pabasa zvezvatova zvino zvisiri pamutemo kana kuti zvokuti bengi rokuvharira account zvino zvisiri pamutemo zvavanofanira kuti vaone malawyers nezvazvo.
Vashumba vakurudzira kuti zvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvitsvage mamwe mapepa uku pachiitwa nhaurirano dzekuti dambudziko remapepa rawira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi rogadziriswa sei.
Takanguva tataura zvone izvo kuti Home Affairs iri kuti fanai kuapplyira mamwe mapermits zvavazva kwatangodzokera futi kuti vanhu vari kui ngava applyire ma mainstream permits. Zimbabwe exemption permit ibepa kana gwaro rakauya nokutaurirana pama stakeholders nehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa. Saka kana pane zvatiri kugwisa kuchinja sezvatiri kuidza kuita uko zvino kuti zvimwe zvinhu zvirerusiwe maZimbabwe enzaramba achikwanisa kuva akagara muSouth Africa vava chishanda nokudzidza imomo. Tine imwevo approach yatinoona kuti tinogona kutevedzera ndo yatiri kuzama kuita yatinoti diplomacy kana kuti negotiation.
Dare remakurukota ehurumende yeSouth Africa rakabuda nechisungo svondo rapera chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvakanga zvapiwa mvumo yekugara muSouth Africa mushure menhaurirano dzaka kwa pakati pehurumende iyi nehurumende yeZimbabwe zvitsvage mamwe mapepa matsva anozvibvumidza kugara muSouth Africa. Mushure mekunge dare iri ratora danho rekuti mapepa akanga achishandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe izvi achazenga sisashande kubva pakutanga kwegore rinouya. Asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe izvi gore rimwe chete kuti zvigadzirise magwaro azvo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kukariba nechirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye haachawane mari yakawanda munguva ino yeCovid-19 zvichienzaniswa nenguva yakare denda iri risati ranetsa munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nguva dzakawanda panoita mhirizhonga mubasa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana. Mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvare Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari yepabonde.
Munhu anobvunza kuti mari ndinayo panapa ndikupera totanga tatombodai pamwe anoti unotoiona kuti ubva vatongozoaakungozvipira kuti zvindidai yehovha tozozobakurama kupa mariyo kunetsana muyeme upedza varongo zvakati saka zvimwe zvitotishungurudza kuvatotengesa kuvio.
Muzvare Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakasununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza. Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakafirwa nemurume wake makore makumi maviri apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu. Mukuru wesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda neNational AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesawo bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda.
Vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru, vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga mabenten kana takutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvare Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo chiuru nemazana matanhatu kana kuti 1600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekariba nechirundu. Mapurisa anoti Zimbabwe haina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye hanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde.
They may need to engage with the judiciary to enforce the law. Laws are made in parliament, so I would advise you to, if there are questions relating to my laws, you could talk with the Minister of Justice.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi gweta guru raimboshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengesera nabonde. VaBhamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ave kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya usiku nechinangwa chekutsvaga varume vekuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific. Izvozvo zvinana loitering, living off the proceeds, using your house as your hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvesesha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri kana kuti 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 135,337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe nemakumi mana nevasere kana kuti 3,809,048. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,830,542. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yave kuziva kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzaakadzingwa kana kushaya dzemabi elections dzave kuzoitwa muna kurume wegore rinouya zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vakabuda pachena kuti hapanazve kuvandudzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo, vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro rayo remitemo. Asi mamwe mapato anopikisa anosanganisira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa anga achiti hurumende yakanga isingadi kuita sarudzo dzemabi elections idzi ichihwanda nedenda recovid-19. MDC Alliance yagarawo ichiti mitemo yakawanda inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sezvakakurudzirwa nemasangano pamwe nemapoka akaongorora sarudzo dza2018. Mapato anopikisa aya anotiwo zvakare commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge yakazvimiririra pasina kupindira kwehurumende kana bato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti zvese izvi kutungana kwembudzi sezvo zviri kubva kumapato ari kutya kupinda musarudzo nekuziva kuti anokundwa. Muguziya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7, abata mutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance, Muzvare Ellen Shiriedenga, pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza Muzvare Shiriedenga kuti vanoti kudii nekuziviswa kwemwedzi uchaitwa sarudzo dzemabai elections.
Isusu sebato reMDC tagara tingoti maelections ikodzero revanhu veZimbabwe. And hatina kumbozvirama izvozvo. Zvoti kana date vaiiswa dai zviraiti but ive zvakanonoka. Tikatarisa mutemo weZimbabwe paconstitution notaura kuti sarudzo dzemabai elections anofanira kuita 90 days kana kwashaya councillor kana kuti MP wacho. Saka we're looking forward kuti dai maelections akaitwa kare.
Vagakanje munoti nezvataurwa naMuzvare Ellen Shiriedenga panyaya yesarudzo dzemabai elections.
Sarudzo mukoma jonga maita basa dzanzi dziriko muna machi. Hatigone kuti tinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu. Uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondena nyaya dzecovid. Inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Kunana South Africa pabva kuitika maelections, mastatistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka tingati takaita muna 90 days. Hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichisa upenyu hwevanhu panjodzi chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu. Pasi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndozvakaitwa neZANU PF.
Ndodzoka kwamuri Muzvare Shiriedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti
ndatenda akachonga patisandapindura iyo yemareforms ndapopindura kuti vamba kuti chii chinoshamisa neZimbabwe. Yes, vaiti COVID taiona kuti muzvikoro vana vaibvumirwa kuenda zvikoro, machechi vanhu vaienda mumachechi, kuma airport vanhu vaikwanisa kufamba nendege, mabhazi anga kufamba. Saka zvairambira kuti mabai elections aite ndezvei. Saka ipapo zvinototiramisa kuti no kune zvimwe zvaiitika ipapo. And now kana ndaukaya yemaelectoral reforms, yes, constitution yeZimbabwe is one of the best constitutions. Asi nyaya iripo ndoti implementation. Mukatarisa zviri muelectoral act nezviri muconstitution yeZimbabwe hazvifambirani. Isisu sebato reMDC anaisi tiri kuti the electoral act should be aligned to the constitution. The reforms that you tell me that, yes, constitution no shitaura kuti elections in Zimbabwe should be. The chapter of your constitution, not all my commissions, including that, they should be independent. But it can tell us, Rukui Tika, Pomona Minister of Justice, they are interfering with Zek. What Minister of Health, what she went back, no, 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 by elections because of COVID, they postpone my activities, Zek. So I know that no question is that, no, it's independent. This institution should be independent and not subjected to the control of anyone. But
thank you. Ndinoziva kuti vagakanje muri kuda kupindura. Pindurai tinzwe.
Ndinoda hanzvadzi yangu vanhu vemudzidzira kuti vaosanganisa nyaya. Inoerega ndichange neipedzisira. ZEC is an establishment yeconstitution yakagadzirwa 2013 nemapolitical party matatu yaitungamirwa navatsvangirai yavanuve neZANU PF. Ndo chekutanga. Chechipiri, makomishina ari kuZEC izvezvi vakaitwa mainterview muparliament. Chamisa ndiye akanga achichea committee yaiisa mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari. Chamisa ane input. Saka nhasi vanogozonza havasi independent seko vakapinzwa naChamisa, vanogozonza havasi independent seko ino vakabva muconstitution yakagadzirwa neMDC yacho. Chimwe ndechekuti mukoma, nyaya yekunzi Chamisa akaitwa Mhirizhonga Maruseva madrama. Mapurisa akasvika pakutaura akati uyai kane motikari yakapfurwa kuManikaland. Kune vanozive ballistics. Basa ravo kuexamina kuti chakapinda apa ibara repfuchipi. Chamisa akaramba kuenda. Todzoka kunyaya yavataura yekuti taiona machechi akavhurwa nemazamba. Kana muchinyatsorangarira mukoma Jonga, vanhu vangu vasingaende kumachechi. Vanhu vangu vasingaende kumabhawa chaiko. Mashopu chavaikumidza kuvharwa. Isu seZimbabwe seZANU PF hatigone kukoshesa election kupfuura upenyu hwemunhu. election ndiro kuna kuitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu hwarasika ndikone kumutorera saka ava vanhu ava zvavari havanyatsoziye zvavanoda anonzi mareforms avari kutaura hapana chisina kuitwa kana muparliament gavasimuka vachitaura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa zvese zvakarekomendwa zvakaitwa
avo vanga vari nhengo yevechidiki yezanupf mudunhu reHarare vaalex kakanje manzwawo zvakare kubva kumuteedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance muzvare Ellen Shiriedenga vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemire weStudio 7 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.